Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu Nyamavhuvhu 31, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti manyepo kuti mnyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance kuChipinge vanoti vakarwiswa nevanofungidzwa kuti vatsigiri veZANU PF vakakuvara zvakaipisisa nezuro ndokupa vaendeswa kuchipatara. Mumwe wevanhu vakarwiswa ava vaEdson Muchape vanoti vakarohwa vakakuvadzwa uye kupisirwa mushane vatsigiri vavati ndeveZANU PF. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi.
Kona tangu papa shop ndoba takazona parukuto ya timu akawanisa munoisanga nemabhemba mamachete aya ya nematemo nematanda emagampos ndira kuti mane DC mauya kuno muchikampeni aya MDC kuno kusaka vanenge kuti EDTE EDTE saka iscountry for 3 nomwe mudhara nomwe anonzi Dallaston akabatema wangu na kuti vanhu ava vari kuuya vakawadisa vachibvatidza vari 3 mumwe wacho anonzi Dallaston akaponera muti toma akanohanda mondara zvaita kuzvitiza zvifamba sei. Iwo vangu vatosvika kudhara kwakutanga kutondiponda paita kuti nditema-tema nemabhemba aya.
Saka makakuvara zvakadii?
Ndakakuvariswa zvakanyanyisa musana wese kumeso kumapasitetokapa vakatema-tema nemamachete apagumbapo vakatema nedemo.
Saka iko zvino muri kupi?
Ndiri vachipinge hospital.
Muri kuwana rubetsero here asi rwekurapwa?
Vangutenga ba medhemu kansela varipo. Ndova akatenga matabhuza vanga vanyorwa apana pane machiremba.
Makakwanisa here kusvitsa nyaya yenyu kumapurisa?
Ya, takaenda ako nezuro asi before satabva kubhozi ndakazoriskiwa nezuro ndakazotorwako kubva ako ikoko nezuro naonarebo waLivingston Zuma wechipinge central. Saka pataima tichingotibvei pagomo pamba patandiri pandakazonorarirapo ndopatakasangana nemapurisa aripotu vangu vachiuya kuzonzwa nyaya dzachona dzakamira sei. Vakazorekoda statement yangu nevamwe mai vakanga varipo ipapo vakazondotemwa panapa mhanza panapa nedemba iroro.
Saka mapurisa ari kutaridza here sekuti vakatora matanho ekusunga vakaparamaka?
Mapurisa so far vasati.
Rubatsiro rwamuri kuwana pari zvino kubvawo kubato renyu nderwupi?
Rubatsiro rwubva kubato zvese zvazvokudiwa vari kuedza kuita izvi pane pavada kuti nditransfer ndiende kune chimwe chipatara.
Avo vanga vari nhengo yeMDC Alliance vaEdson Muchape vachitaura vari parunhare vari muchipatara chekuChipinge. Vakamirirawo MDC Alliance musarudzo yakanzura muward 14 amai Laina Madanyika vanoti mudunhu ravo hamusisina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kupisirwa misha vachinzi vakavhoterei MDC Alliance musarudzo. Mapurisa ekuChipinge Police Station anoti akatambira nyaya iyi asi achiri kuferefeta uye hapana atasungwa. Hatina kukwanisa kubata vakakwikwidza vakamirira ZANU PF musarudzo yemumiriri weChipinge Central muparamende vaRay Machingura kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga yakadzimwa. Tabata amai Madanyika kuti tinzwewo zvakaitika.
Ndingati nechiitiko chakaitika zvinotorwadza nekuti hazvisi hamusi muvega. Saka ndiri kushaya kuti kana ivo vechiti vakahwina kana kuti vakushanda vari semutungamiriri kana kuti sevatungamiriri vanoitirei utsinye hwekuti vangati wavaona chete vanenge vachiponda vachipisa dzimba nekuti ikoko kwakaitika chiitiko ichocho vakabva vaenda pamba pavanga vachigara ipapo vakandopisa nedzimba dzacho muno maagents edu akatotiza augara kumozambique nekutretenwa kuti mukangogara mumba kana kurara mumba vanenge vachiuraya ini zvinosvika pakuzvishungurudza
mapurisa ari kutiwo kudii nezviri kuitika izvo
hatisi kuona kana rubatsiro isu nekuti kubva nezuro kwatakaendako kusvika tiuye pachipatara hatina zvatambonzwa kuti pane vabatwa kana kuti pane zvakadii sekutemwa-temwa kwakaita munhu zvakadai
avo vanga vari amai Laina Madanyika vachitaura vari parunhare vari kuchipinge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachiti zvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input scheme hazvisi zvematongerwo enyika uye hurumende yavo icharamba ichitsigira zvirongwa izvi sezvo zviri kubatsira nyika kuwana chikafu chakakwana Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Vati zvirongwa izvi zvaita kuti nyika iite gohwo rakawandisa uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira vati kubudirira kwecommand agriculture kwakaita kuti ivandudzwe kusanganisira zvirimwa zvakaita segorosi zvipfuyo zvakaita semombe pamwe nehove vati zvirongwa izvi hazvisi zvematongerwo enyika sezvinotaurwa nemapato anopikisa munyika uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira vamunangagwa vati hurumende yavo inotsigira Harare Agricultural Show pamwe nezvirongwa zvayo zvakaita semusangano wayakaita svondo rino wevarimi nemabhizimisi vati mashow emamwe matunhu munyika yose anofanira kudzidza kubva kuHarare Agricultural Show uyewo vati vachakurudzira hurumende dzematunhu dzichaumbwa pasi pehurumende yavo kuti dzikoshese zvirongwa zvevarimi vamunangagwa vakurudzirawo makambani akazvimirira kuti atsigire mabasa ekurima kuitira kuti nyika ikwanise kutengesa zvirimwa zvayo kunze sezvayaita kare mukuru weZimbabwe Agricultural Society varongi veHarare Agricultural Show vangoni kudenga vati chirongwa chavo chakabudirira zvikuru gore rino uye huwandu hwevairatidzira zvirimwa hwakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana zvichienzaniswa negore rapfuura vatiwo ivo nekomiti yavo vari kuziya pfungwa dzakapiwa nevamwe kuti Harare Agricultural Show isandurwe kuve National Agricultural Show sezvo ichipindwa nevarimi nemakambani kubva mumatunhu ese munyika mutungamiriri weGrain Millers Association GMA vatafadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti makambani ari musangano ravo ave kutotsigira varimi nechakare
saka isu seindustry tiri kumira nevarimi sezvatakanga tichiita makore apfuura uyezve tine zvirongwa zvatoda kuita mugore ra2019 pamusoro pekurimwa kwegorosi chibage soyabeans nesunflower saka tauya pano zvopa rutsigiro kushow ino uyezve zvakare kupo kwatinapo kune ava vahwina munyaya dzelivestock farming
pashow yegore rino GMA ndiyo yapa mubayiro wezviuru zviviri nemazana mashanu emadhora kukambani yegushungo dairy iyo yatora mubayiro wekutanga pachikamu chevarimi vanochengeta mombe Zim Parks and Wildlife Management Authority yatora mubayiro wekuita basa rayo zvakanaka mukuru wekambani vafulton mangwanya vaudza studio 7 kuti vafara chose nekukunda kwavaita
zvakadai hazvibudi kana kukangoriri kuri 1 saka ndinoda kubhiliva kuti management yangu yese nemawekers ari andasi vari kushanda pamachira kuodhera because tiane takatora yekuprepare was too limited
kambani yeSeedco ndiyo yawana mubayiro wekutanga pamakambani ese yairatidzira gore rino kwozotiwo Zimbabwe Broadcasting Corporation ndiyo yawana mubayiro pamakambani ese ezvenhau akapinda pashow yegore rino varimi vahwina mubayiro inosanganisira dzimotokari mari nematarakita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
mu mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vachienda kuChina kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Musangano uyu wakanangana nezvekutengeserana. VaMnangagwa vakatarisana nedambudziko guru rekugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Zviri kubuda kubva kubazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats. Zviri kuratidza kuti zviri kutengwa neZimbabwe kunze kwenyika zvakawedzera nezvikamu 36 kubva muzana. Mari yezviri kutengwa kunze kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari nemagetsi nezvimwe zvirimwa yasvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu emadhora zvichienzaniswa negore rapera mukati memwedzi minomwe pasingaverengwi ndira nemwedzi wapera sezvo michina yezimura inonzi yaisashanda zvakanaka. Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakwanisawo kuti wedzerei zvayakatengesa kunze uye ine zvakawanda zvainokwanisa kudzidza kubva kuChina.
Hongu iri dambudziko ragara rine Zimbabwe rekuti tinotenga zvinhu zvakawanda kupfuura zvatinotengesa. Zvinova izvo zvinozotikonzera dambudziko rekuti tiwane cash yayo ndosaka iri kushaisa noti kudya kupfuura zvatikugadzira. Asi tichitarisa pagore rino iri zviri kuratidza izvo zvacho zvatiri kutenga nezvatiri kutengesa zvese zviri zviviri zvakakwira. Zvinova izvo zvinobva zvati tati zvinoratidza kuti indastry yedu masenzero ayo kuita anenge asumuka. Nekuti industry ikasumuka masenzero ayo inenge yakuda uchi ati kuti maraw materials aya ndiwo mamwe atobva tatanga kutenga akawedzera. Makambani edu iwo paanowedzera kugadzira kuti aenderane nematengero ari kuita zvinhu aakuda maraw materials. Saka ndoo zviri kuita kuti zvatiri kutenga zviiwande. Asi tiri kuonawo kuti zvatiri kutengesa kunze kwenyika zvakakwira. Saka zvova zvese zviri zviviri zviri kukwira. Ende tichiongorora zvatiri kutenga pari kuonekwa kuti pane zvatiri kutenga paipi hatisi kungotenga zvekudya chete. Pane zvidimbu zviri kutengwa kunze kwenyika iri mishina yekuzogadzirisa zvinhu. Chinova icho chinhu chatoti chakanaka. Nekuti mishina iyi ichazoshandiswa kugadzira zvinhu mangwana zvinova izvo zvinobva zvadzikisa pasi chii. Zvatiri kutenga zviri zvinhu zvakapera kugadzirwa zvokuti zvikangouya tobva tangozvidya chete.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vakananga kuChina uko. Chii chingadzidzwawo neZimbabwe kubva kuChina tichitarisa nyaya dzekufambisa zvakanaka mabhizimisi nekugadzirisa upfumi?
Nguva ino yayo kuti tichivaka ikonomi yedu ende tiri kuzvitambira kuti chii tiite zvakataurwa zviya zvekuti nyika yedu ive yasimukira ive yemiddle income economy mugore ra2030. Saka tauda kuona kuti isusu ngatipiwa mukana semabhizinisi tiende kumberi. Basa rehurumende nderekuti ritigadzirire mikana iyoyo yekuti tikwanise kana isusu kana tiita zvatoenda choda chete kuti tiite mari. Tikaungana mukana wekuita mari tobva tavaka mabhizinisi ichi anoita basa rinenge richidiwa muno muZimbabwe. Izvozvo zvakafanira kuChina vakatangowo vachiita kunge vari kuita kukopa. Tiri kuzvikurudzira kuti isusu ngatiitewo seizvozvo. Vana vedu vaya vanhu vakatekeresa kuchikoro vari kuti varushaya mabasa ngatibatsirane navo nehurumende tichibatsirana nemayunivhesiti yedu tive tinosumudza nyika yedu.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Christian Alliance rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kukoshesa kuzvitonga kwematunhu devolution sezvo zvakanyorwa mubumbiro remitemo yenyika. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vataura pamusangano wekunamatira kuti vaMnangagwa vatevedzere zviri mubumbiro remitemo. Nhengo dzesangano iri dzati vaMnangagwa vanofanira kuratidza museyano nematongero eaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakanga vasingaremekedzi bumbiro remitemo yenyika. Mukuru wemabasa muZimbabwe Christian Alliance Reverend Useni Sibanda vati vanoiba kuti vaMnangagwa vachakoshesa izvi pamakore mashanu avava kutungamira nyika.
Okay, zvinokosha is that nyaya yedevolution must now be implemented because we had ma political parties ese achiita ma promises kuti vachaimplementa this devolution. But now even here President Mnangagwa when he was talking ku inauguration he made a commitment kuti vachaita devolution. So now I think it's critical that we go from talking to implementation.
Imwe nhengo yesangano iyi iri mumasvingo Pastor Sonikis Chimbuya vati nyaya yekupatsanurwa kwekutongwa kwematunhu inoita kuti budiriro mudunhu reitike nekukasira vachiti matunhu mazhinji munyika akasarira nekuti zvose zvinoitwa kuHarare.
Sevanhu vamasvingo, vagari vemasvingo, tiri kutarisira isu kuti kana hurumende ikaita devolution, masvingo seprovhinsi inenge yaakugona kushanda ichishandisa zvinhu zvainowana even muupfumi hwayo, kana kuti mari dzinenge dzaakugona kuwanikwa padhuze. Madevelopmental issues haachatori nguva yakareba kudevelopiwa. Torai masvingo Lightbridge Road, yatora makore mangani ichigadzirwa.
Vechidiki vanotiwo vanotsigira kuzvitongwa kwematunhu achiti zvinoita kuti vawane mabasa. Mumwe wevechidiki Muzare Stewart Bhiza vati kuzvitongwa kwematunhu kunogona kubatsira vezera ravo uye kuchiunza budiriro masvingo.
Isusu semayouthwo ndinotova munangwagwa dai vakwanisa kuimplemendo decondition muprovhinsi medu, kuti isusu semayouth tikwaniswa kuzowanawo mubato yemaoko takazvimirira kuno kuprovhinsi kweduwo.
Kweta tinoshandira masvingo uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika. Vatapi vagondo vanoti vamunangagwa vanofanira kuratidza chido chezvematongerwo enyika, voparura urongwa hwokuzvitonga kwematunhu sezvo zvibatsira kusimudzira upfumi hwematunhu.
Padi chiripo ndechoti hurumende iri kutyora mutemo pakusasa devolution, but nyaya iripo ndeyekuti nyaya iri paviri, constitutional matter nepolitical matter. Saka vanhu kana vachida devolution chero vakaenda constitutional court vakawana judgment, but chikuru ndechekuti government pane political will here yekuti vaimplement devolution. Kana pasina political will yekuimplementa devolution, chero tikada tutende constitutional court zvinogona kutora nguva. Saka nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vanofanira kunguva nepolitical will kuimplementa devolution, nekuti ine economic advantages akawanda pakuti each province inowanawo more weight yekukontrola economy yayo, plus government inova accessible kuvanhu vari padhuze. Saka devolution chinhu chakanaka.
Bumbiro remutemo wenyika rinosungira hurumende kuti isiye matunhu achizvitonga. Kubva pakatambirwa bumbiro idzva muna 2013 kusvika pari zvino, hurumende yeZANU-PF haisati yazadzisa zvinodiwa nebumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 masvingo. Ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wava John McCain wachengetedzwa nhasi muUS Capitol Rotunda, panguva iyo vanhu vemuAmerica vari kuchema munhu akashanda kwenguva yakareba mudare reSenate uye ari gamba rehondo. Mutumbi wava McCain wakasvika nezuro muWashington uchibva kuArizona. VaMcCain vakashaya nemugovera wapfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemusi wesvondo muMaryland. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBill Clinton nemudzimai wavo Hillary Clinton, Reverend Jesse Jackson, kusanganisirawo vaimbi vane mukurumbira, vaungana nhasi muDetroit vachirangarira Aretha Franklin, muimbi akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Franklin akashaya ava nemakore makumi manomwe nematanhatu uye achavigwa kumarinda eWoodlawn Cemetery kuDetroit. Makanzura eguta reBulawayo atoreswa mhiko nhasi zvichitevera kusarudzwa kwaakaitwa mwedzi wapera. Taurai Shava anoti panyaya iyi.
Makanzura makumi maviri nemapfumbamwe emaward ose emuBulawayo atoreswa mhiko muguta iri nhasi. Kanzuru yeBulawayo ine makanzura mapfumbamwe echidzimai, asi chiitiko chekugadzwa kwemakanzura ichi chambovhiringidzwa nevamwe vagari avo vange vachitsutsumwa mushure mekunge mumwe wemakanzura vaArnold Batirai vasarudza kutora mhiko yavo muririmi rwechishona. vamwe vagari vange varipo vada kurova vabatirai vachivatira zvidza vanhu nekuita uku asi vabatirai vati ikodzero yavo yekutaura nerurimi rwavanoda kana rurimi urwu rwuri rweMuzimbabwe. Mumwe wemakanzura matsva vaFelix Maka vati vanotarisira kuita basa ravo nemazvo kuitira kuti guta ribudirire.
Tinochaadressa nyaya dzecorruption tomeka shuwa kuti zvatinoita zvese zvinenge zviri transparent. Nekugadzirisa Bulawayo kuti inyatsomira nenzira dzakanaka.
Munyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube vaudza Studio 7 kuti makanzura achasarudza meya nemutevedzeri wake pamusangano uchaitwa nemusi wechipiri svondo rinouya.
Meeting yekutanga yecouncil ichaitwa neTuesday 5 September nenguva dza 4 PM ndokuvatinozosarudza meya nadeputy.
Semene mamwe maguta munyika Bulawayo yange iri pasi pekomisheni yakasarudzwa nehurumende. Mune imwewo nyaya, moto usati wazivikanwa kuti wakatanga sei, wakaparadza zvinhu zvakawanda zvevamwe vanhu vanotengesa paUnity Village muguta reBulawayo nezuro manheru. Munyori mukuru weMasaka neTraders Association unove mubatanidzwa une flea market iyi amaisipoku Hlesibanda vati nhengo dzavo 40 dzakaraskirwa nezvinhu zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora.
Ndakasvika pano around 25 to 10, there was a big inferno. Zvinhu zvichitsva and parikunzi pakatangira ite particular stands near the restaurant and the fire quickly spread. Fire brigade yakazouya kadzima moto wacho. Zvakatora nguva ingade kuite hour 2.5. Mastands atsva the total yataona anosvika iwo 40. Vanga vanhu vachibva kuno order because state chigadzira kuvhurwa kwezvikoro. Normally tinoisa stock yakawanda. Takatarisirawo kuti kana zvikoro zvakunovhurwa vanhu vanenge vachitengawo zvinhu zvakaita semasechel, maschool shoes zvakangodaro-daro.
Pane vanhu vanopfuura 130 vanotengesa vari paUnity Village, kunyange hazvo nhasi pange pakavharwa sezvo mapurisa ange achimboferefeta kuti moto uyu wakatanga sei. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti tsamba iri kutenderera pasocial media ichiti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa haisi yechokwadi. Mutauriri wavaChamisa Dr. Nkulule Kosibanda vanoti tsamba iyi ndeyemanyepo uye mabasa eZANU-PF ekuda kuparadza bato ravo. Dr. Sibanda vati vaChamisa navaMonzora vari kushanda zvakanaka mukusimbaradza bato ravo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Sibanda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Hatingaite chokwadi nekuti tsamba yacho inoratidza kuti yakasainwa nemushandi webato. Vashandi webato havasuspendi maprincipal assorties ndo mapolitician. Izozo zvinoitwa nemaorgans eparty ari political. Naizvozvo zvotoreva kuti tsamba yacho ndeyekunyepa.
Munofunga kuti akanyora tsamba yacho angavani?
IZANU kano kuti tinoziva kuti ine urongwa hwakaisa mari yakawandisa zvikuru sa kuti ikuvadze MDC nekuparadzanisa utungamiri hwayo in 6 months. Saka tinoziva kuti ndo zvimwe zvezvirongwa zvinobva kubato reZANU.
Ko ivo vaMonzora navaChamisa vari kushanda zvakanaka havo here?
Vanga vari mumeeting yeNational Council musi weWednesday vachishanda zvakanaka zvikuru sa vachiurirana kuti bato roendera mberi sei. Tinotoziva kuti pane urongwa hweparty hunosanganidza vanhu ivavo. Hazvina basa kuti vanofarirana here kana kuti havasichakushandiche kuti purezidendi vakabata musangano vachiendera mberi.
Asi mutsamba iyi hamuna chinhu chechokwadi chirimo kana chidigacho?
Hapana zviri papo.
Saka vaviri ava vari kushandavo zvakanaka mubato renyu pasina kusawirira?
Makavaona kapanational council meeting yakaitwa mazuva maviri apera. Dai panga paine crisis ka yaitaurwa ipapo. Zvino vanhu vakabuda musangano vachiwirirana zvakanaka. Asi kuramba tichitaura nyaya iyoyi kutoita kuti ite kunga pane nyaya.
hapana zviripo tinotoziva.
Chamungade kutaura kuvatsigiri venyu ndechipi?
Chikuru sacho tirikuda kutaura chinonangana nevatapi venhau. Kana paine zvinhu zvikuru zvakaita seizvozvo, vanhu ngavatarisire kunzwa kubva kuna president.
Nesuro makati muri kuenda kumatare dzimhosva nenyaya yemusangano wekukwekwe, zvakamira sei musangano wenyu wesvondo?
Musangano unoendera mberi kusvikira bato rati aiwa hazvichaita kuita musangano.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zvematongerwo enyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Nokutaura naSoli Save, inini ndaida kutaura nenyaya yemusangano waida kuitwa navachamisa wekukwekwe.
Taurai tinzwe.
Ndiri kuona variro kumapurisa ari kuti havafaniri kuti vaite musangano nenyaya yekuti kune chirwere chetyphoid chichiri, kuti chirwere chetyphoid chiri kutaurwa ichi chiri kubhero. Saka hapana mijo yekuti vangarambidza vachamisa kuti vaite rally yavo. Ndiri kuona sekuti zvinenge zvakutoratidza kutoti hurumende iri kuda kutoita udzvanyiriri. Muri kutaura naAaron ari kuCape Town.
Taurai tinzwe.
Zvinhu zvakatongwa vemamunangagwa vakaiswa pachigaro. Right. But now tikatarisa nyaya yekutanga yavari kuita yekuti izvoni vari kutora mainquiries of commission yekuti azotarisa nyaya yakaitika musi wa1 August, of which zvinhu zviri pachena kuti ami chaiyo chaiyo takatarisa amika ama haimbobuda mubharati isina kuita isina command from the head chief yemacommanders. Saka ivo vamunangagwa ndivo vanonyatsoziva kuti orit ndiani akatuma, of which it is clear that kuti vari kunzvenga munhu the right person akaita sei akatuma vanhu. Iyaya iri pachena, iyaya yekuti vada kungotsvaga chete kuti vati maopposition party.
Muri kutaurona Albert Mfingo.
Koma Albert, makadiiko kuAfghanistan uko?
Aiwa, kuri kuAfghanistan kuri raiti zvako, tiri kuchengetwa naMwari.
Muri kuitei ikoko kuAfghanistan mukoma Albert?
Kushanda.
Hatisati tambonyatsonzwa maZimbabwe akawanda achitaura kuti ari kuAfghanistan. Kwakamira sei?
Aiwa, kuizvoshuwa kuite maZimbabwe akawanda kozi kunoda vanhu vane hana kozi kunoita kune hondo. Saka handezvokuti simba achokwadi ndoda kumhurisawo sari kuchirongwa pazuva ranhasi ichifarwa kuti makwanisawo kundifonera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa rwendo rwavamunangagwa rwekuChina. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti manyepo kuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le jana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 31 kuNcwabakazi 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Let me once again reiterate my government's commitment to support Command Agriculture.
Command Agriculture, the Presidential Input Support Scheme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wezokulima oyeHarare Agricultural Show namuhla qede walubhekisa kwele China ukuyangena umhlangano weForum on China Africa Cooperation.
Amakansela asegqediwe okwalamuhla iseremoni yalamhla kadinge ugcoba amakansela kuphela kodwa umeya lo deputy kabayiphethwanga namhla ngoba abantu bebekhangele ukuza kwenziwa lamhla kodwa lokhu kwenzakala kumithing yokuqala ye
amakansela akobulawayo afungisiwe ukuze aqale umsebenzi namuhla kodwa kube lesesakalo somunye ukansela oyele ukufungiswa ngesingisi wakhetha ukufungiswa ngesishona. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembo labafana bakagodlwayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni umbukiso wezokulima oyeHarare Agricultural Show namhlanje esithi uhlelo lweCommand Agriculture lolwe Presidential Input Scheme alulani lokudinga usekelo kukhetho. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Umnangagwa uthola amazi namhlanje emini evula okusemthethweni umbukiso kwezokulima namabhizimusi oweHarare Agricultural Show lapho akhuthaze abalimi ukuthi sekuyisikhathi sokuthi eZimbabwe lisebenzele ukudla lokusitha ilizwe lentuthuko yalo. Uhlelo lweCommand Agriculture laqala ngesikhathi owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mgabe esesikhundleni lukhokhelwa nguye uMnangagwa kodwa abaningi babelusola besithi indlela yokudinga amavoti kodwa ngemva kokuqhushwa kwalo ilizwe selenise ukuthola isivuno esaneleyo. Eminye imibiko yesithi ilizwe selenelise ukuthola ukudla okweminyaka emibili elandelayo kodwa abacolayo bathi inhlanyelo lemfundiso ye-fertilizer ukuphiwa abalimi ngaphansi kohlelo lolu kuvame ukwengezwa ngesikhathi sokhetho. Ukulandule lokho uMnangagwa esithi uhulumende wabela abantu inhlanyelo esenzela isivuno selizwe hatshi amavoti.
Let me once again reiterate my government's commitment to support Command Agriculture.
Ucho ukuthi uhulumende wami uzasikela Command Agriculture the Presidential Input Support Scheme ukuphiwa kwezinto zokusebenzisa ekulimeni phansi kwehlelo lezi okomnyaka ozayo sokuqalile uzancedisa abalimi ukusebenza inhlelo lezi ayisizo zokudinga usekelo kodwa ngezokuthi silungisise indaba zokulima.
Wengezethi izigaba zonke zelizwe zizathola usekelo ngaphansi kwalolu hlelo kodwa igqetha uMnumzana Nkosi yabo Sibanda uthi uMnangagwa akakhuluma iqiniso ngoba indlela abantu abalila ngayo okusebenzisa kwezokulima phansi kwehlolo lokulima lolu ngeyombusazwe kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe.
Command Agriculture ma ulubala emaphepheni ulucubungulisisa kungathi luhlelo lukahulumeni lapho ayefuna ukuphucukisa khona uZulu esigabeni sokudla kodwa ma ungabuya ngendlela oluyenziwa ngakhona on the ground uzathola ukuba lolu hlelo lulozokwenza lekombangazwe welizwe
amazwi la asekelwe uNkosikazi Simelo Maphosa yena obese emkhosini wanamhlanje esithi akulamehluko phakathi komsebenzi webandla lezanu PF lemisebenzi kahulumende.
Ukukhuluma kamongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa athi i-presidential scheme le-Common Agriculture akungeni kwezepolitics, akuhlangani ngoba kube bekungangeni kwezepolitics, ubeza kwenza lokhu ngendlela etshiyeneyo. Sikhangela kusukela ngesikhathi eza ama-campaign for ama elections ube kuhlanganisa lapha hamba khona siya commissioner i Common Agriculture indawo ezinjengabo Gwanda ube efika khona ngale bese kusiba i rally. So sikwehlukanisa njani thina ngoba thina sikwazi ukuthi yena umsebenzi wakhe uyabuhlukene nganga.
Esinyisa kamusi Harare umnumzana Sipho Ndlovu uthe ngesikhathi sokhetho abantu abaningi bebethola inhlanyelo kusiya ngokuthi basekela liphi ibandla esithi ukuze ilizwe lithuthuke lokhu kumele kuguqulwe. Kodwa ezinye izakhamizi ezathola inhlanyelo phansi kohlelo lolu ezale ukukhuluma le-Studio 7 zithi uhlelo lwe-Common Agriculture solusuze ukuguqula abalimi lesivuno selizwe. Abanye abalimi sebeqalisile ukuthola inhlanyelo yama-fertilizer okulima alonyaka. Inkampani yenhlanyelo ye-Sitco yiyo ethole umvuzo wokuqala wokuba lo mbukiso omuhla lonyaka, kwathi inkampani yomsakazi we-Zimbabwe Broadcasting Corporation yiyo ethole umvuzo wamakampani ezindaba akade ebukisa kushoya lonyaka. Abalimi abanqobileyo bathole imivuzo egoqela izimota, imali kanye namatalakitha. Ishwale iqale ngomvulo iphela kusasa ngomgqibelo, abantu bezobuka okubukiswa ngamakampani kanye lokulibazisa ngezemidlalo eshiyeneyo lemiculo. Ngimele Studio 7 seHarare, New Gibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka elizweni namuhla elubhekise kwele China ukuyaphatheka emhlanganweni wezamabhizimusi phakathi kwalelo lizwe lamazwe ase-Afrika we-Forum on China-Africa Cooperation. Umhlangano lo uqala kusasa, njalo injongo yawo emqoka ngeyokuqinisa ubudlelwano kwezamabhizimusi lakunhlelo zentuthuko phakathi kwele China lezwekazi le-Afrika. Umnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping emhlanganweni lo bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe abo. Amazwe omabili la alezivumelwano ezinengi azilobelane kwezenotho ngesikhathi kusabusa umnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya uhambo lukamongameli Mnangagwa lolu sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso yokuthi ubudlelwano phakathi kweChina le-Afrika buqakathekile ngoba siyazi ukuthi emazweni amaningi e-Afrika iChina ifake izimali eziningi kumthambo wentuthuko infrastructure. Okusokubalayo ukuthi inkulumo zakhe zohambo lwakhe kaluqondane lokuthi ololiwe imigwaqo, amabhiriji, lemitshina elungisa impahla eZimbabwe ingangena kanjani, hathi lokhana okuphongukunikezwa nje izimali ali la machinese usebenza lapha. Kodwa mbona ngathi ubudlelwano bokhona kufanele uqinise.
Ngesikhathi sikaMgabe ziningi izivumelwano ezalotshelwana phakathi kwele China lele Zimbabwe. Wayetshona etshitshela kwele China uMgabe esiyasayina ama mega deals ngokutsho kukahulumende wakhe. Kwenzakalani kulezo zivumelwano?
Phela okufanele ukwenzakale khathesi njengoba sokuthiwa khona kule Second Republic, kufanele kube lama-institutions, ama-think tanks ahlala phansi ekhangelisisa ecubungula ukuthi izivumelwano zakhona lezi ezenziwa kuqala izithelo zakhona kuyini le-parliament layikhangelisisa. Ngoba nje kuphoma ukukhuluma nje sizakuthiwa ama-mega deals lokhu lalokhu akuncedi lutho. Kodwa kwakhathesi ngicabanga mina ukuthi uhulumende kaMgabe wayengaqondanga loku le ntuthuko yeZimbabwe babezilungisela nje imali zabo besayina ama-contracts ama-for business le-China. Ye, kakube le-Commission of Inquiry kumbe ama-institutes ahlala phansi ekhangelisisa ukuthi ubudlelwano bakhona kwaphumani.
Kuloku khonona emazweni amanengi awezwe kazi le-Afrika ngendlela iChina engena ngayo ihuquluza iminotho yalawa mazwe. EleZimbabwe lingaluphatha njani lolu daba?
Okukhona phela ukuthi yithi thina phela abensundu abe-Afrika esihambe China sisiya kuyenza isivumelwane. Isivumelwane phakathi kweChina leZimbabwe kasifanelanga siyenziwe ngurhulumente, sifanele siyenziwe ngosobhizinis labantu abaziyo ukuthi nxa izivumelele izivunyelwane zibhalwa zibhaliswa kanjani. Bakhona omthulincube onkosana moyo oGodfrey Kanyenze, ayikhona ukuhambisa okubima kuphela abantu bepolitiki abantu bezanupiyefu. Yikho kwenza ukuthi sicine sezivumelana izinto ezintshontshela umnotho wethu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezenotho sixoxela eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amakhansila akobulawayo angamashumi amabili lasifica mnemunye afungisiwe ukuze aqale umsebenzi namuhla emkhosini oqhutshelwe City Wall. Kubela ukuxokozela emkhosini lo ngemva kokuba omunye ukhansila onakanelwa ukuthi ubedle amponjwana eyale ukufungiswa ngesingisi wakhetha ukufungiswa ngesishona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amakhansila la anqobe kukhetho olwedluleyo wonke angawomanyano wamabandla aphikisayo owe MDC Alliance. Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTom Clark Christopher Ndlovu uchasisa ngokugcotshwa kwamakhansila la.
Amakhansila asegcotshiwe yokuba lamuhla iseremoni yalamuhla kadingi ukugcoba amakhansila kuphela. Kodwa umeya lo deputy kabayiphethwanga namuhla ngoba abantu bebekhangelele ukuthi kuzakwenziwa lamuhla. Kodwa lokhu kwenzakala kumithingi yokuqala yekhansili.
Uqhubeke ethi ngeviki ezayo yikho abazakhetha amakomiti ngemva kokukhetha lokugcoba umeya wakobulawayo. Ukhansela Mzamo Dube ka Ward 25 owenketha usole umsindo ethi bakhangelele intuthuko yakobulawayo.
Hayi, hayi, ndokuthi kodwa thina sikukhangele ukuthi sikhangele ukuvela phambili kwabo.
Ukhansela ka Ward 17 ePhumula usikhululekile moyo uthe bayabonga ngokugcotshwa bayazehlisa kubulawayo.
Namhla siyabonga ngoba sesigcotshiwe sesizaqala ukusebenza sesizehlisa phansi kwabulawayo ukuthi sifeze lokhu abasikhethela khona ukuthi sibamele.
Kube lokuxokozela kwakuqala lamhlanje kugcotshwa amakhansila akobulawayo. Abantu bakobulawayo bake batshengisela ngesikhathi kufunyiswa amakhansila besola ukuziphatha kwawo kanye lokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo eBupra, uchaza izifiso zikaZulu.
Singananzelela abantu babuyile esithole kuyatshengisa abantu bakobulawayo balofuna ukulangazela ukwazi ukuthi kambe ozangena abe ngumeya lodi lomsekelo wakhe ngubani. Kho libona abantu begcwele lapha. Kathesi sikhonapha siyananzela ukuthi abantu basafungiswa phakathi ama-councillors kodwa asilaqinisi ukuthi abantu bazakhethwa nini kodwa abantu bacacile ukuthi hayi bona esabe sifiso ukuthi njengobulawayo bafisa ukuthi nxa kukhethwa umeya nomsekeli wakhe kukhethwe umuntu ophuma kule region.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sikhanyele Mlotsha osuka kuward 25 ukhale ngokuthi okwenzakale lamhlanje akubaphathanga kuhle.
Ilanga lanamhlanje besilikhangelele njengelanga elikhulu obekumele ukuthi izifiso zethu thina njengomthwakazi, njengobulawayo omuhle, njengezakhamizi kwenziwe izinto ezifair kodwa ayisikho okwenzakalayo. Into yokuqala bakhethe ama-chambers, bebiza benxusa ubulawayo wonke kodwa bekhethe ama-chambers. Indawo ibe ncane sivalelwe phandle, akulanto esiyizwayo, akulanto esiyibonayo. Besile sifiso sokuthi ngaba sifake hholu kodwa kukhanya lokho kabakulandeli.
Amakhansela wonke anqobe kukhetho olusanda kwedlula agcotshwe lamhlanje njalo bonke bengabomanyano we-MDC Alliance kodwa ngendlela abantu bakobulawayo abakhuluma ngayo kulakho ukuba lokufuthelana nxa amakhansela la angakhetha umeya abangamfuniyo. Umeya lomsekeli wakhe bakhangelelwe ukukhethwa ngeviki ezayo ngolwesibili ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Go Live Talk lamhlanje sikhangela uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa olokuyangena umhlangano wakwele China lamazwe aseAfrika ngesikhathi amanye amazwe athuthukileyo ekhonona ngokuthi ele China likweletisa amazwe asathuthukayo izimali ayehluleka ukuzibuyisela. Lelo lizwe ligcina selihuquluza inotho yalawo mazwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Bill Clinton lomkakhe uHillary, umfundisi Reverend Jesse Jackson kanye labaculi abaludumo abanengi babuthene edolobheni leDetroit lamhlanje bekhumbula umculi oludumo owaphiwa igama lokuthi indlovukazi yomculo weSoul uAretha Franklin. Yena ubhubhe mhlaka 16 kuyona le inyanga esekhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Isidumbu selinye lamaqhawe eMelika uSenator John McCain sizalala e-US Capital lamhlanje elapho okube lo mbuthano wokumvalelisa engakabekwa ngesonto. Isililo sika McCain yena obhubhengo lesihlanu lwedluleyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane siqalele esabelweni seArizona okuyisabelo asimela edalele Congress kusukela ngo-1982. Kubikwa sokuqhamuke udlakela kwezinye indawo zelizwe lapho abasekeli bomanyano e-MDC Alliance ababikwa behlaselwa ngabasekeli bezanu PF. Echipinge kubikwa kuchaywe owayencintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende umnumzana Edson Muchape. UMuchape usiwe esibhedlela elamanxeba ayesabekayo. Sehlulekile ukuxoxa lezi phathamandla zezanu PF ngalolu daba. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxele wancintisa emele umanyano weMDC Alliance edinga isikhundla sokuba ngukansila eChipinge Central. Umnumzana Jairo Sisithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubona undoda lo uhambe kwenza umsebenzi lapha ewinted anti yabona. So abanye abantu bamubona lapha asenza khona kuthi umuntu lo yamazi phela kuthi indoda leyo yayikhamanele i-MDC lapha emakhaya lapha ewinted e-ward 7. So
abantu phela bayenze isikhungo phela bambamba phela bamshaya ngena Bennett abanye bamshaya ngema tip anti yabona
ngoba ngona baba bemtshaya
bamshaya njalo phela bambamba phela bamfaka ebridge phela bamukhamisa esibhedlela bakhamba epolice but ipolice ayizange ayitholi i-statement next ayizange ayibopha abantu next anti yabona
ye ulimale okunganani
ya walimali izandla zakhe phela bamshaya ngebenet bamshaya ngesigodo hayi izinto eziningi bamshaya nazo
sikhuluma so ungaphi
bamtholele ifoni bamtholele imali zonke lezi zinto lezi
ungaphi so kathesi
kathesi usesibhedlela
manje lina alisabi yini ukuthi lani lizatshayo
so u-MP wethu wathi uzomthola uzohamba na-ARR
manje abantu abasabi yini ukuthi bazatshaywa labo
ya wonke abantu bayasaba nami ngizosaba phela because nomunye wamkhona phela wayenza ikhampeni yangikhona phela because abantu bonke bayasazi phela ukuthi abantu lawa ngabantu e-NDC
akula sebebalekile yini
ya abanye babalekile phela
baningi yini ababalekileyo
ya abantu bangikhona bathi abantu bangikhona bayasika 20 people against 1%
manje amapholisa athini
omunye wangikhona uyasebenza lapha e-Winstead anti uyabona
amapholisa wona athini
abamapholisa bayakhuluma ukuthi sifuna ukuthi sifese ukuthi sibone ukuthi indaba yangikhona ukuthi injani but they are not serious kulo omunye indoda bathi uyasebenza lapho kwa-Winstead so thina sifuna ukuthi bahambe e-Winstead bambambe umuntu wangikhona
umnumzana Jairo Sisithole wancintisa emele umanyano ye-MDC Alliance edinga ukuba ngukansila we-Chipinge Central ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu elebulawayo sithi uBekthemba Ndlovu uthi ulethemba lokuthi abafana bakhe bazavukela phezu kweqembu leDynamo kusasa emdlalweni wePremier Soccer League enkundleni yeBarber Field. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lebulawayo sithi lizemukela eleDynamo kusasa enkundleni yeBarber Field lidinga imiklomelo ngamehlo abomvu njengoba lihlezi esimeni esibi engalaneni yemiklomelo zokusele imidlalo elitshumi ukuba imidlalo ifike emaphethelweni kusigaba seCasilaga Premier Soccer League. Abafana bebulawayo sithi bahlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo belemiklomelo elitshumi lanhlanu njalo banqotshwe kuyo yonke imidlalo emihlanu edluleyo yasebeyidlalile ensukwini ezedluleyo. Kodwa umqeqeshi wabo uBekthemba Ndlovu uthi ithuba lokunqoba likhona ngoba la kumidlalo abadliwe khona bebedlala kuhle.
Bakhuluma nabo kodwa ukuthi ukuthi game le besesithole ngesimo yethu just that minute just that second we defend okay. Let's try to be better this time. Lokhuluma nje alipha umhakile laphana wethu so it's a good thing as a coach if you see your players discussing on how they were scored and on how they were prevented in the next time. So mbona ngani mbona bodwa
iqembu leDynamos lalo lonyaka lidonsa nzima njengoba lihlezi endaweni yechumi lantathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha. Akweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngomgcibelo kwisigaba seCasilaga Premier Soccer League iqembu le-FC Platinum lizemukelele eMtare City ngasemandaba. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala lele-Black Rhinos ngaseLuveve. Iqembu leHarare City lizanqikelana lele-Herentals ngaseRufaro. Iqembu leChapungu lizadlala lele-Triangle ngase-Ascot. Iqembu leYata lizadibana lele-Chickenini ngase-National Sports Stadium kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala lele-Shapani Mine ngase-Nyamunga. Ngensonto kulemidlalo emibili lapho iqembu leCapes United lizanqikelana khona leLenicroot ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leHighlanders lizemukela eLenkezi Platinum Stars emagumeni yaseBarber Field. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana bakagodlwayo bephethe idlalade labo elitsha. U-Ezra Chisaspanda uyalandisa.
Balutshwana abaculi abacula umculo kamazikandi laba-ke sebekhathazile eZimbabwe bakhathaza eMzansi. Bahlonishwa ngabahlabeleli, bahlonishwa ngabalandeli babo, bahlanza imisakazo yegoli. Namhlanje ke silabo kulolu hlelo lwethu lika Woza Friday. Woza!
Inguti bum chawulu city voice into Vincent linyone kaleli tonzele nyosini bafana bammal ngalandela lafika kungaziluthu sethisike kuyiputa putapo kokodwa yomnyama hlabayithwa lokumachilisi ngomlezi abayemethila ngemvuto lapha emphuma khona salibonani balaleli njengoba sesihlangana sihlangana nje ngedlalati lethe elitsha elithinyweni yamadlozi ngithemba lisangikhumbula ngamadlalati ama amabili engike ngawahlabela phambilini
senkalangogezi onikala ngemisebenzi nikala nezibhedlela sezile ukala kwenu bantu bakithi nikala
kusetsheziwe la ngidlazele ziyakhathaza akudlalwanga limnandi liyaqumbaqumba liyathandeka lona idlalazeke elikhuluma ngayo-ke inyoni yamadlozi limumetheni lona leli dlalazi
idlalati lethu liqukethe ingoma ezingu-12 kulezo ngoma ezingu-12 okukhanya angathi zizadla kakhulu ubhedu ikhona ingoma ethi uma livota livota kanjani bantu bakini sebenzela phana lo baba unothi odlalela ubaba uThokozani Langa isiginqe ngaphinda ngasebenza lokhetha odlalela iqembu lamageza amahle likababa uMtshengiseni Gwenza laphana ikeyboard ngaphinda ngasebenza lokhaya weqembu lamafika amahle lo dada umfana engimthatha phansi le kwazulu Natal
uyazizwa ukuthi zithini ziyaduma kuhlelo Horse of Friday ngomasikandi esibaphethe namhlanje eziyaTV ezawogodlwayo khona ngale yibo phela abafana bakaTV-ke kudlalazi labo lele lishisayo ilatelithi-ke inyoni yamadlozi bona-ke abantu balithole ngaphi
0277281396 kumbe uxhumane lathi kukhasi lethu leFacebook abafana bakagodlwayo maskandi noma uxhumane lami nginguThabani Dibi Mthakula Mahlalegange opposite komMepu Brothers kanti kulabo abaphetheya kwezilwandle kubo UK Canada sebengalithenga kubo iTunes
ungaceli hoba abanye abantu
sebenzile-ke imicimbi icimbi eminenginengi khona ngale-ke wogodlwayo bachaye eZimbabwe bachaye khona le mzansi bachaye bahlezi besebenza sona-ke isifiso sakho-ke wemthakulo ungakahambi sithini ufisani empilweni njengeqembu
isifiso sami ngikuthi ngize ngiyefika laphesheya kwezilwandle ngoba-ke ngilabalandeli abagcwele wonke lo mhlaba sibonga kakhulu ixhaso lenu siliqembu labafana bakagodlwayo ezikadibi lingadini
yilo-ke idlalathe inyoni yamadlozi elivela-ke kudibi ehamba labo ugodlwayo abafana bakagodlwayo ezikadibi bese kuhlelo uza uza Friday ngemrlaza yengoma-ke equmbaqumbayo silanda ngempela sonto kunjenje-ke okwanamhlanje-ke sokwanele bakwethu isikhathi elidomangoye-ke ofulathelayo u-ezra chief of banda khonale-ke kwele bili Bye-bye.
Tina zafila gana Nila pekaya Tete la madot Tina zafila gana Nila pekaya Tete la madot
abafana bakagodlwayo behlabela-ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu ngedlalate labo elitsha elilesi hloko esithe inyoni yamadlozi thakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamilinkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.